Parizvino zviri tense, tingangoti it's early days. Mavhoti achiri kuverengwa. Asi kuti pane pattern iri kutofomeka ikuratidza kuti pamwe zvingangodero kuti opposition ingangokwanisa kupinda muarea yeruling party. Asi chendiri kuona ndechekuti mamiriro ezvichaita ndesezvakaitika zvatakaona kuSouth Africa kuti hapazenge pachimbove neoutright winner. Asi kuti pamwe President Masisi vachabva vazonzi naChief Justice aiwa former a coalition. Kana kuti vaboko dhuma ndo vachaudzwa izvozvo kuti ndivo opposition yakati kurei. Saka zvichiri hazvisati zvanyatsa kubuda. Asi sezvomunongoziva mabudisirwo anoitwa maresults emunyika dzedu dzekunoku kuchamhembe kuAfrica, kunotangwa kuchibudiswa maresults eopposition kwavanenge vaine support yakanyanya sekumadhorobha. Maresults iwavo anobva abuda, vanhu vobva vava neexcitement yokuti pamwe zvavakuita. Saka ndo patichiri iko zvino.
Ko kumakanzuru vati vapedza here kuverenga?
Kumakanzuru makanzuru akati afamba. Ndokwatiri kunyanya kuona UDC iri kubuditswa ichihwina zvakati kuti. Asi kuti titi tatitaura netali chaiyo yokuti vangani hatisati. Asi kumadhorobha DC iri kuhwina chaizvo. Kumaparlamentary kune mamwe atoti verengwei. And so far kwatoita hatingati maupsets vanga vari minister wesports vanonzi varahare atoruza. Tanzwa futi kune imwe constituency kuna secretary general weBotswana Democratic Party kuti naikokowo vari kuruza. Saka muchabva matoona kutoti ivavo vari kuruza ivavavo ndivo vakuru vakanyanya vanga vari around President Masisi support system yavo.
Kuti bato rinzi rakunda muBotswana rinofanira kunge rine zvigaro zvingani?
Nhengo dzeparamende i61. Bato rinohwina rinofanira kunge rine 31 maMP. Asi mutemo wekuno kuBotswana unoti kana pasina anenge abuda ne 31 idzodzo, masimba pari zvino ari kuna Chief Justice. Saka Chief Justice anobva ati parliament igare, parliament ndoyobva yazoita iyo zvekuvhota kuti candidate wetinovhotera ndiani. Saka zvine zvakubva nokuti mapato anenge akurukurirana here kuti vaone kuti toisa ani kuti aive president. Vakasawirirana zviri kunzi panenge paine kudamukana we7 days wekuti Chief Justice zvakare anokwanisa kuti aiwa dzokerai kuparlament ikoko mundotitsvagira candidate chaita president. Kana zvikandoramba ikoko kuda ndokunenge kwakuzoitwa zviya zvokunzi maelections achiitwa rerun.